vem o Equadongo. G, Faro.
Let's talk about
love. Sing a demi same sorrow. Let's talk about love. Sing a demi same sorrow.
Chingoshandiswa love kunyeba yekugaro chingomaniswa lies every day unongoswero chingobaiswa manikidzira kuti ukwano chingosaiswa ndakuda wanu wangu ndakamuwana anondida nekarafu kangu. I'm really changing, elevating love graph yangu. Pavanovunza muma streets ndiye wangu. I used to be munhu wana nongogara achidipisa mukadzi chaiye hazi chip usachipisa uri different saka ndichingokusimbisa dzimwe nguva ndombogaya kukutizisa.
Let's talk about love. Sing a demi same sorrow. Let's talk about love. Sing a demi same sorrow.
Pasta wako ndokufonera pa app ine data zvako.
Love, 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 love.